corruption achisi chinhu chinooneka muAfrica chete asi kuti chinooneka chakawanda muAfrica nenyaya yeurombo kuti Africa ine vanhu vanoshaya vakawanda uyezve nenyaya yekuti kune vanhu vamwe vanoda kungodya zvavo vega nekushayazve nyanzvi dzinokwanisa kurwisa kana kugadzira urongwa hwekuti paoneke nzira dzekurwisana nazvo necorruption.
Kune vanonongedzerawo vachiti kuAfrica uko zvakanyanya kukunda nyika dzekumabude zuva nekumwe kwakawanda wanda uko, munoti iwo nemashoko iwayo munozvisiyanisa sei?
Apo ndinozvisiyanisa ndakanangana nekuti muAfrica tiri kuti kune vanhu vakawanda vanoshaya, asi corruption yakanyanya haiwanzi kuitwa nevanhu vanoshaya kwete. Chikonzero chakanyanya muAfrica ndechekuti hatina urongwa hwakanyatsotwasuka uyezve nevanhu vane rudzidzo hwakakwana hwekurwisana necorruption.
Nyika zhinji dzemuAfrica dzinowanikwa vari muzvigaro zviri kumusorosoro huzhinji hwacho huchinongedzerwa nongedzerwa munyaya dzine chekuita neuori munyika. Zvingagadzirisike sei zvinhu zvakadai?
Chekutanga ndechekuti munhu anofanira kutya kuti anongedzerwe aoneke ari mucorruption, asi munhu akaziva kuti ndikaita corruption handikwanisi kubatwa, anokwanisa kuzooneka achiita corruption. Ndosaka ndati ini even kunyika dzakabudirira idzo ana America variko, the temptation to be corrupt is there but the fear of being caught is high, nekuti vane vanhu vane rudzidzo nokubata munhu anenge aonekwa achiita corruption. Whereas muAfrica isu hatina vanhu vane rudzidzo iroro, inooneka vanhu vakawanda vachibatwa vachinzi nhingi nanhingi abatwa ine corruption, kana ari minista nhingi nanhingi abatwa achiita corruption, asi kuchizonzi ndiani ane tsvakurudzo yakakwana, ane ruzivo rwakakwana? Vanhu ivavo hatina.